Jeremia, chitsauko chegumi neimwe. Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremia richibva kuna Jehovha. Inzwai mashoko esungano iyi mugoazivisa kuvanhu veJudha nokuna vanogara muJerusarema. Muvaudze kuti zvanzi naJehovha, Mwari waIsraeri, akatukwa munhu asingateereri mashoko esungano iyi, mashoko andakarayira madzitateguru enyu pandakavabudisa muIjipiti kubva muchoto chamatare. Ndakati, nditeererei mugoita zvose zvandinokurayirai mugova vanhu vangu, ini ndigova Mwari wenyu. Ipapo ndichazadzisa mhiko yandakapika kumadzitateguru enyu kuti ndichavapa nyika inoyerera mukaka nouchi, nyika yava yenyu nhasi. Ndakapindura ndichiti, ameni, Jehovha. Jehovha akati kwandiri, paridza mashoko aya ose mumaguta eJudha nomumigwagwa yeJerusarema uchiti, inzwai mashoko esungano iyi muatevere. Kubva panguva yandakabudisa madzitateguru enyu kubva muIjipiti kusvikira nhasi, ndakavayambira ndavayambirazve ndichiti, nditeererei, asi havana kuteerera kana kuva nehanya, asi vakatevera kusindimara kwemwoyo yavo yakaipa. Saka ndakauyisa pamusoro pavo kutuka kwose kwesungano yandakanga ndavarayira kuti vatevere, asi havana kuichengeta. Ipapo Jehovha akati kwandiri, pane rangano pakati pavanhu veJudha navanogona kundimukira navanogara muJerusarema, vadzokera pazvakaipa zvamadzitateguru avo, avo vakaramba kuteerera mashoko angu vakatevera vamwe vamwari kuti vavashumire. Dzimba mbiri idzi, yaIsraeri neyaJudha, dzakaputsa sungano yandakaita namadzitateguru avo. Naizvozvo zvanzi naJehovha, ndichauyisa njodzi pamusoro pavo yavasingagoni kupunyuka. Kunyange vakachema kwandiri, handingavateereri. Maguta eJudha navanhu veJerusarema vachaenda kundodana kuna vamwari vavaipisira zvinonhuhwira, asi havazovabatsiri zvachose pavanosvikirwa nenjodzi. Una vamwari vakawanda sokuwanda kwakaita maguta ako, iwe Judha, uye aritari dzamakamisa kuti mupirise zvinonhuhwira kuna mwari anonyadzisa, iye Bhaari, dzakawanda sokuwanda kwakaita migwagwa yeJerusarema. Usanyengeterera vanhu kana kupa chikumbiro chipi zvacho kana kuvakumbirira, nokuti handizoteereri pavanodana kwandiri panguva yokutambudzika kwavo. Ko, mudiwa wangu ari kuitei mutemberi yangu zvaari kuita mabasa ake akaipa navazhinji? Ko, nyama yakatsaurwa ingadzivisa kurohwa kwako here? Pamunoita zvakaipa zvenyu, ipapo imi mofara. Jehovha akati, ndiwe muti womuorivhi une upenyu, une michero yakanaka yakaurungana, asi nokutinhira kwemhepo ine simba achautungidza nomoto, uye matavi awo achavhunika. Jehovha Wamasimba Ose, iye akakusima, atema chirevo chezvakaipa kwauri, nokuti imba yaIsraeri neimba yaJudha vakaita zvakaipa, vakanditsamwisa nokupisira Bhaari zvinonhuhwira. Nokuti Jehovha akandionesa rangano yavo ndikaiziva, nokuti panguva iyoyo akandiratidza zvavakanga vachiita. Ndakanga ndakaita segwayana rakapfava riri kuendeswa kundobayiwa. Ndakanga ndisingazivi kuti vakanga vandirangana vachiti, ngatiparadzei muti nemichero yawo, ngatimubvisei panyika yavapenyu kuti zita rake rirege kuzorangarirwazve. Asi imi Jehovha Wamasimba Ose, iyemi munotonga nokururama uye munoedza mwoyo nendangariro, ngandione kutsiva kwenyu pamusoro pavo, nokuti ndakaisa mhaka yangu kwamuri. Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pavarume veAnatoti vari kutsvaka kukuuraya vachiti, regai kuprofita nezita raJehovha nokuti ungafa namaoko edu. Naizvozvo zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, ndichavaranga. Majaya avo achafa nomunondo, vanakomana navanasikana vavo vachafa nenzara, hakuna kunyange mumwe achasara kwavari, nokuti ndichauyisa njodzi pamusoro pavarume veAnatoti mugore rokurangwa kwavo.